option yekuti tiwedzere mari pa budget kuma dhorobha nekuma ruwa yekuti vagare vawane mvura. As I speak mumbizo vanhu varikuwana mvura kama awa mashoma shoma, mapampu hakuna, mapaipi acho aora, tikawedzera mapampu, mapaipi anobajuka, tikawedzera mapaipi, mapampu acho hakuna. Saka kutaura pandita kuno kudambudziko guru riri musha mangu wembizo inyaya yemvura, inoda kukurukurwa tiwane solution savana vezimbabwe savana vekwekwe.
Ndiani anofanira kunge achiwanisa mvura? Haisi kanzuro here inofanira kunge ichiwanisa mvura?
Ikanzuro, asi nyaya iripo ndeyekuti havasi kupuwa mari yemaus dollars auction rate system pa auction system kuti vanokwanisa kutengawo maspares emapumps, vakwanise kutengawo mishonga inoenderana nemvura iyo inodiwa nevagari. Saka tida kutionesa nekuti how do local authorities or how can local authorities participate in the auction system, although tisingafariri auction system, but it is there. It is currently iri kubenefita maindividuals vari kunotenga mota, yet malocal authorities vari kucollecta mari nemaRTGS. Nhasi rate ranga riri pa400, mangwana riri pa450. Saka munhu paanobhadhara mari nhasi, kanzuri paenda kuzotenga maspares next week due to the tender process, mari iya haichakwani, zvinoita kuti vagari vange vachionga vasina mvura. Saka kana hurumende iine maus dollars airi kupa vanhu through the auction system, yadii kupa priority kumalocal authorities. Saka tinoda kuti tiwane kuti local authority ine central government neministry of finance zvingachidzana sei kuti vagari vakwanise kupuwa mabasic services akafanana nemvura nemaspares emota dzekutakura tsvina nekuti mugwagwa inge ichigadzikwa, tichishandisa maus dollars mashoma shoma atinawo. Pane kuti timape vanhu vari kunotenga motokari dzavo, vari kubhadhara school fees dzevana vavo, ngatiwanei mari yekutenga mishonga yemvura mumaruwa edu.
Imi muri nhengo yeparamende vachikwinya, ndimi munofanira kunge muchisimudza nyaya idzo dzokuparamende. Separamende muri kuti ine nyaya iyo yematambudziko amuri kutaura?
Nyaya yemvura yasimudzwa na vanonzi honorable Hamauswa wa MP veKuwaren Park. So tichaizeya pamotion iyoyo, but chinangwa chedu pari zvino ndechekuti paitwe supplementary budget rinobva kuhurumende, mari ipuwe makanzuro kuti tikaramba tichiti vagari vawedzerwe mari yokubhadhara site. Iye zvino kana takananga nekwekwe, mari yakanonzi nekanzuro ibhadhagwe nevagari haitobhadhariki. Saka the council is failing to collect because mari yacho yakawandisa. Saka naizvozvo mari yekutenga mishonga inenge yava mishoma. So tinoda kuti central government iri kuwana mari kubva kunana goridhe, kubva kungoda dzedu, kubva kuzvicherwa zvedu, yochitora mari iyoyo pasupplementary budget yopa kumacouncils. Macouncils kana vapuwa mari iyoyo vanoipuwa ari maRTGS, voenda paauction rate, paauction market, paRBZ buyer, vonopuwa ari maus dollars, votenga maspares, votenga mishonga, toita supplement vagari. Tisaramba tichida kutora mari kubva kuvagari. Tikaramba tichitora mari kubva kuvagari takumbunyikidza vanhu, onai maindastri yakavhara, kana muri semukwekwe zvisiko haina kuvhura, zvimasiko yacho haisi kuoperata fuli, vana lunch haisiko hazvisiko dzakavhara. Saka vagari havana mari. Mari inofanira kupuwa nehurumende kuburikidza nezvicherwa zvedu. MaChina vari kungouya vachitora zvicherwa zvedu vachiinda nazvo, hatisi kuona pari kubhadhara matax, hatisi kuona pari kubhadhara maroyalties. Saka tinofanira kuti tizvere nyaya dzese idzodzo kuitira kuti vagari vawanike vachiwana mvura. Nyaya yemvura mukwekwe ndo nyaya yatinofanira kudhila nayo. Inofanira kudhila nayo kuti vanhu vakwanise kuwana mvura 24 hours pamatepa.
Tiri kuona kuti dambudziko iri muri kuti riri agent. Nyaya yesupplementary budget iri agentwo zvakadii?
Kana parliament ichinge yadzeya motion iyoyo ikanowirirana tose across the political divide yein, handioni chiri political chinengaita kuti vezano varambe vetriplec vachida panyaya yakakosha kudai. So kumaruwa tiri kuti madhamu ngaabviswe, mavhu akwanisa kubata mvura yakawanda, handioni MP vezanupf achiramba izvozvo. Mumadhorobha tiri kuti isusu makanzuro ngaapuwe mari kuitira kuti vakwanise kutenga maspares, handioni sekuti pane munhu angaramba izvozvo. Saka kana parliament yawirirana izvozvo, tinoda kuti minista wechi respect the motion of parliament wouya kuparliament nesupplementary budget rakanangana nemvura. Tine maemergency relief fund, every budget rinouya rine kame kanonzi unutilized fund, kahome kanenge kari pasite kaminister of finance, ndiwo home dzamakora dzakanoshanda kunana cyclone idai dzedzi dzemaemergency funding. Tichida kuti mari idzodzo tinodzifukunyura todziunza kumalocal authorities, malocal authorities oita basa kuvagari. Hatingarambi tochiti every time tinoda kuti tiwane mari kubva kuvagari. Vagari vasiniwa, vagari havachina kana pokusungirira mabhandi avo nekuti havachina mukana wokureiza imwe funding. Mai vangu pachezo vangu is a pensioner, vanohora an equivalent of 13 US dollars. Saka vanobhadhara nei mvura. So it has to be the responsibility of government kuti inge ichikwanisa kunge ichiunza mvura kuvagari.